Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi china gunyana 6 2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodzoka kumusha mushure mekupinda musangano weForum on China Africa Cooperation kuChina uyo wakapindwawo nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica. Batore MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano weNational Standing Committee. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoita musangano nevagari pamwe nevane zvido zveguta iri vachirondedzera mashandiro avachaita pamwe netarisiro yavo sameya mutsva weguta guru renyika. Makanzura ekuchegutu anoisa zvipikiri munzeve achisarudza meya wavanoda zviri kunze kwezvinonzi zvanga zvatarwa nevakuru veMDC Alliance. Makanzura ekumasvingo anonetsana zvichitevera kuvhoterwa kwemutevedzeri wameya muguta anobva kubato reZANU PF. Dare repamusoro rinoti mapurisa haana mvumo yekurambidza MDC Alliance musangano wayo sezvayakaita kukwekwe svondo rapera. Vamwe vapoteri rekuBotswana votarisirwa kudzokerwa kumusha nemusi wechishanu chinouya sezvo upenyu huri kuvaomera paDukwi Refugee Camp pavanogara. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa nhengo dzeparamende dzevanhukadzi dzakatoreswa mhiko nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.